Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chivabvu 6, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyika yenyu iri kukudai. Kana nyika yenyu yakamboda vana vaya, nyika yenyu iri kukudai pari zvino kuti murwire bumbiro remutemo. Izvozvi izvi zvatiri kuti tiri kudai izvi ndoo zvakafira vana veZimbabwe vakaenda kuhondo. Izvozvi izvi zvedemokrasi, ende demokrasi haifambike zvakanaka kana vanotitungamirira vachingoita madira acho jina nebumbiro redu remutemo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu ogununʼuna nekuwandudzwa kwakaitwa bumbiro remutemo yenyika.
Tiri kungovataurira kuti mamiriro enyika yedu iye zvino tiri muhurumende yava Munangagwa. Tavhura misuwo yedu yekuti mainvestors huyai muite mafactory muno, tigadzire mishonga yedu muno, kuitira kuti kana taigadzira haichanyanyi kudhura nekuti yagadzirwa muno.
Hurumende inoti Zimbabwe yasimbaradza urongwa hwayo hwekukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabhizimusi munyika.
Semaonero andiri kuita, tichine zvakawanda zvatinofanira kuita senyika. Chekutanga ngatigadzirisei mitemo. Mitemo iyoyo inofanira kunge ichichengetedza vemabhizimusi vekunze nevemuno. Chechipiri, ngatigadzirisei hukama. Hukama ihwohwo hunofanira kunge huri hukama hwekuti vemabhizimisi vakaenda kunze ukoo vanofanira kunokwereta mari, mari yakachipa, mari yakawanda kuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo.
Asi vemabhizimusi vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zviri kupa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kuita musangano wepadande mutande achigunun'una nekuwandudzwa kwakaitwa bumbiro remutemo yenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana veZimbabwe vachitungamirirwa nemasangano anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe neWe Lead Trust vakaungana izvozvi pasi pedingindira rekuti hashtag rambaumbimbindoga o hashtag resist dictatorship vachiratidza kutsutsumwa kwavo pane zviri kuitwa nevezvematongerwo enyika avo vakabvuma kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika iro rakaiswa muna 2013. Vachitaura neStudio 7 pamberi pemusangano uyu mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikama ibere vati masangano akazvimirira aya akakokera musangano wepadande mudande uyu kuitira kuti vanhu vakwanise kuratidza kunyunyuta kwavo. Vabere vati vanhu vachakurukurirana kuti voita sei nezvakaitwa nevari mune zvematongerwo enyika avo vakavandudza bumbiro remutemo vasina kuwirirana neveruzhinji vakavhotera bumbiro iri muna 2013. Vabere vati musangano uyu chirongwa chekutanga chezvirongwa zvakawanda zvekurwira utongi hwejekerere kuburikidza nekuremekedza zvido zveveruzhinji zvakaiswa mubumbiro ra 2013.
Resist dictatorship constitution rally inzira yekutanga munzira dzakawanda dzatichatora nekuti bumbiro remutemo rinotibvumidza kuti tinge tichikwanisa kuratidzira tichiramba zvatisingadi. Saka ipapapa tiri kutoti kuvana veZimbabwe, nyika yenyu iri kukudai. Kana nyika yenyu yakamboda vana vaya, nyika yenyu iri kukudai pari zvino kuti murwire bumbiro remutemo. Izvozvi izvi zvatiri kuti tiri kudai izvi ndoo zvakafira vana veZimbabwe vakaenda kuhondo. Izvozvi izvi zvedemokrasi, ende demokrasi haifambike zvakanaka kana vanotitungamirira vachingoita madira acho jina nebumbiro redu remutemo. Ivo vakapinda pachigaro vakasimudza ruoko rwavo rwerudyi vakabata Bhaibheri vakazvipira pasina ari kuvamanikidza kuti vachadzivirira nekuchengetedza bumbiro remutemo.
Vabere vati vana veZimbabwe vari kushora zvakanyanya masimba akawanda akapiwa mutungamiriri wenyika kuburikidza nemutemo wakatambirwa nedare reSenate nemusi wechipiri.
Chatikonzeresa kuti titaure kuti resist dictatorship ndechekuti mukatarisisa Amendment Bill number 2 inochikora iya yatinoti muchirungu principle ya separation of powers. Mukatarisa Amendment Bill number 2 inotora masimba kubva kumapazi ese iwaya yeno maunganidza muhombodo dzavamunangagwa. Saka paramendi yedu nematarero edzimoswa vatowana pekugara muhomwe dzavamunangagwa. Muchirungu maitiro wayo ndiwo aya anonzi dictatorship kana kuti authoritarianism.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vati zvinoshungurudza zvakanyanya kuti bumbiro remutemo rakavhoterwa neveruzhinji rave kutanga kurudunurwa, mitemo ichidzorerwa kune zvakarambwa neveruzhinji painyorwa bumbiro remutemo yenyika. VaMandinde vati vana veZimbabwe vasi kuzorega zvichiitika.
Ra2018 vana veZimbabwe takabuda tikanovhota zvine mukurumbira mushure meunge tataurwa nesu maerana nezvataida pabumbiro remutemo. Bumbiro remutemo irori rikava bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rikaitwa mutemo wenyika unevo mutemo watinawo nanhasi. Zvino gore rino tasangana nembunyambunya, tasangana nenyatwa yekuti bumbiro remutemo rakabva kuvanhu rava zvino kutanga kududunurwa, rava kutanga kusandurwa richidzokera kune ratakabvisa racho, rava kupa masimba ose kumutungamiriro hurumende kuti ava anoita zvaanoda. Zvino isi tinouya sevana veZimbabwe pazuva ranhasi tichitsi izvi taramba. Hongu munogona kunge muine masimba ekuzvichitsandura, asi handizvo zvatiri kuda sevana veZimbabwe. Redu bumbiro remutemo ratiri kuda ndiro ratakati muna 2018 ndeiro. Siyai bumbiro redu rakadaro.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Nhengo dzedare reSenate makumi matanhatu neshanu dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika uye nhengo gumi dzakapikisa kuvandudzwa kwaro. Bhiriri rinowedzerwawo makore kuti mutongi wematare edzimhosva aramba ari pabasa mushure mekusvitsa makore makumi manomwe. Mukuru wevatongi wematare edzimhosva vaLuk Malava vari kufanirwa kuenda pamudyandege remusi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe. Asi bhiriri rikasainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi uyu usati wasvika, zvinoita kuti vaMalava vasaenda pamudyandegere voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaNcobani Stole vakapikisa kutambirwa kwakaitwa Constitutional Amendment Bill number 1 iro rakapa hwaro wekuti Constitutional Amendment Bill number 2 riumbwe, vachiti bhiri rekutanga rakaitwa nenzira dzinotyora bumbiro remutemo yenyika. Dare reConstitutional Court harisati rapa mutongo waro panyaya iyi, kunyange hazvo mahofisi ehurumende kusanganisira mutungamiriri wenyika, dare reNational Assembly nedare reSenate akapiwa zviri pamutemo magwaro ekupikisa bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gurukota rezvemaindastri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vanoti Zimbabwe yasimbaradza urongwa hwayo hwekukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabhizimusi munyika. Vanoti svondo rino kune vakabva kuAmerica neIndia vatori munyika. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zveZimbabwe kutenda maruva vadya chakata. Gwaro reUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD ra2020 rinoti Zimbabwe yave kukwezva vemabhizimusi vekunze vane mari kana kuti foreign direct investment zviri nani kubva zvinhu pazvakange zvaenda kumawere muna 2008, asi pachine basa kuti ikwezve vekunze vakawanda. Gwaro re2020 World Investment Report rinonyorwa neUnited Nations Conference on Trade and Development. Uye rinoti Zimbabwe iri pachinhano chezana nemakumi mana panyika zana nemakumi mapfumbamwe. Nyika inonzi yaimbowana mari yekunze inosvika mazana manomwe nemakumi mana nemashanu emamiriyoni emadhora kana kuti 745 miriyoni yeFDI, asi gore rapera nekuda kwemitemo yemabhizimusi isina kunaka pamwe nechirwere cheCOVID-19 International Monetary Fund, IMF, inoti Zimbabwe yakawana mari kubva kumabhizimusi ekunze inosvika mamiriyoni makumi mana chete kana kuti US $40 million. Nyika dzekunze dzinodyidzana neZimbabwe zvakanyanya iChina, India neRussia. Asi Dr. Nzenza vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane mikana yakawanda iri munyika yakanakira vemabhizimusi vekunze.
Mumazuva achangopfuura taona vanhu vari kubva kunze kwenyika vachiuya muno muZimbabwe. Vari kuuya vaine chinangwa chekuona kuti chii chavangakwanise kuita munyika yedu kana takanangana nezveindastry. Isu muindastry tave neurongwa hukuru hwekumutsiridza makambani. Saka kune zvakare vari kubva kunze kwenyika, kwakauya vakabva kuIndia svondo rakapera, nhasi chaiye kwauya vabva kuAmerica. Iniwo ndaita musangano naambasada wekuFrance.
Muri kuvaudza kuti kudii chaizvo, nekuti dzimwe nguva tinomboona zvichinzi kwauya vekunze asi hapana chinozobuda.
Tiri kungovataurira kuti mamiriro enyika yedu ezvino tiri muhurumende yava munangagwa tavhura misuo yedu yekuti mainvestors huyai muite mafactory muno, tigadzire mishonga yedu muno, kuitira kuti kana taigadzira haichanyanyi kudhura nekuti yagadzirwa muno. Zvakadarozve tiri kutarisa kune wheat icharimwazve zvakawanda muno mobikwa chingwa. Saka mama mainvestor ari kuuya nezvinangwa zvavo, vamwe vanombo vasvikoti tinoda kuti tigadzire factory inogadzira chingwa. Koya vamwe vari kuti isu chinangwa chedu ndechekuti kana mari makotoni yakawanda tomba tatanga factory yakada kutofanana nekutopfuura zvanga zvakaita Julie White kana kutofanana neDavid Whitehead. Iyo David Whitehead yacho yave kutosimuka futi.
Rimwe dambudziko rabata nyika dzose ndere COVID ririkunziwo rapa kuti zvino zvibva zvanyanyoita manyamamire nerongo muZimbabwe ichitarisa nyaya yeFDI. Muri kutambira sei vari kuuya vacha?
Saka tiri kufara zvikuru kuti venkunze kwenyika kunyangwe kwanga kuine COVID vave kuona zvakakodzera kuti Zimbabwe inyika yakanaka zvikuru yekuti tinotanga maindastry nemafactory.
Guru kotare zvemaindastry nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Studio 7 yabatawo mukuru werimwe sangano revakuru vemabhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOzobina. Avanoti kusamira kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe kuri kupa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Ngatinzwei huri kuri yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tikanga tichitarisa maringe nekuti izvo vanhu vanouya kuzosima mari muno muZimbabwe, inyaya yakati kurei Blessing. Tinotarisira isusu kuti izvo 10% of the national economy inofanira kunge iri mumaoko mevanhu vanobva kunze vachiuya kuzosima muno, yatingati FDI pachirungu. Semaonera andiri kuita, tichine zvakawanda zvatinofanira kuita senyika. Chekutanga ngatigadzirisei mitemo. Mitemo iyo inofanira kunge ichichengetedza vemabhizimisi vekunze nevemuno. Chechipiri, ngatigadzirisei hukama. Hukama ihwohwo hunofanira kunge huri hukama hwekuti vemabhizimisi vakaenda kunze ukoo vanofanira kunokwereta mari, mari yakachipa, mari yakawanda yekuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo. Chechitatu, vemabhizimisi vanofanira kuenda kunze kunotsvaka kwekutengesera.
Zvinokwanisika sei?
Hukama hwenyika hunofanira kunge huchiita kuti izvo zvigadzirwa zvemuno muZimbabwe zvinge zvichiwana vanotenga uyezve zvichitengeka nemitengo yakaderera. Chechina, Blessing, nyaya yemabhizimisi inyaya yakatikoshei pakuti izvo inoda hwaro hwehupfumi hwakasimba.
Hunogadzirwa nei hwaro?
Hwaro ihwohwo hunogadzirwa nemari yenyika. Mari yedu kwazvino inoonekwa kunge mamvemve. Saka izvozvi zvinhu zvatinogadzira, tikanga tichiisa mitengo, tinoisa mitengo yekuti kana ari munhu wekunze achitengesa zvinhu zvaagadzira muno, kashoma kuti munhu iye agutsikane kuti izvo miteko yatiri kuisa tichishandisa mari yedu inoita here kuti munhu iye aite mari yake. Chechishanu blessing inyaya yekuti izvo kana munhu iye agadzira zvinhu ari muno anokwanisa here kuti izvo kana aita mari yatinoti profiti pachirungu anokwanisa zvisinganetsi kuti izvo atore mari yake achidzokera kunyika kwake semunhu aenda kunoshawa.
Dambudziko riri kuya papa.
Mitemo yedu ichiri mitemo yakasunga haichengetedze vanhu vanenge vaiita mari yavo muno. Inoita kunge izvo inonge inoti manikidzirei vanhu vanoita mabhizinesi. Saka tinoona kuti izvo vanhu vanoya kuzosima mari muno vanoongororesa chaizvo kuti izvo kuti vagokwanisa kuisa signature yavo pamapepa nekuti mari yacho igouya, zvese izvi zvinenge zvakaringana here uyezve zvinoita kuti izvo mari iyo igochengeteka.
Mukuru werimwe sangano revakuru vemabhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOswell Bina vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva repasi rose reInternational Criminal Court riri muHague ratongera vaimbo venhengo yeLord's Resistance Army Dominic Ongwen kugara mujeri kwemakore makumi maviri nemashanu mushure mekuwanikwa aine mhosva yekupara mhosva dzehondo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Mutongo uyu unodarika zvanga zvichikurudzirwa nevachuchisi. Uwandu hwevanhu vari kutsvaga rubatsiro mushure mekurasikirwa nemabasa hunonzi hwakadzikira muAmerica, sekutaura kwebazi rezvemabasa nevashandi panguva yenyika ine upfumi hwakasimba pasi rose iri kusimbisa upfumi hwayo hwanga hwavhiringwa nechirwere checovid-19. Vanhu zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti 498,000 vakanyorera kuti vapiwe rubatsiro kubva pavanhu mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe ezviuru kana kuti 590,000 vakanyorera mwedzi wapera. Kupasiswa kwebhiri rekuwandudza pumbiro remitemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2 kwakaitwa nedare resenate svondo rino kwasimudza mutauro mukuru munyika veruzhinji vachipesana pamaonero nezvinorehwa nedanho iri. Vari kutsigira danho iri vari kuti uyu ndiwo mucherechedzo wekuti senate neparamende zvinonzwa zvido zvevanhu zvichizvizadzisa, sezvo kuwandudzwa kwebumbiro kuchaita kuti uwandu hwemadzimai muparamende huwedzerwe, vechidiki vave neumiriri, pamwewo nezvimwe zvakawanda zvichawandudzwa zvavanoti zvichanakira veruzhinji. Vanhu ava vari kutiwo nhengo dzebato reMDCT dzakatsigira urongwa uhu dzakaratidza zvinofanirwa kuitwa muparamende chaizvo zvekuti chakanaka chinotsigirwa kwete kungopikisa chose chaturwa nevebato ramunopikisana naro. Asi vari kushoropodza chiitiko ichi vari kuti uku ndiko kuurayiwa kweutongo hwekutsigira ruzhinji kana kuti gutsa ruzhinji, sezvo zvido zveveruzhinji zvakaratidzwa mubumbiro nekuumbwa kwebumbiro remitemo idzva muna 2013 zvave kuraswa nevanhu vashoma-shoma vakasarudzwa nevanhu ivavo kupinda muparamende. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vanotiwo iro bumbiro riri kuvandudzwa iri harina zvakare kubva kuvanhu vachiti rakaumbwa nezanupf neMDC vari voga. Asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vanoti nhengo dzeparamende dzinomirira veruzhinji nekudaro dzakapasisa bhiri iri dzakamirira matunhu adzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekupasiswa kwebhiri iri nesenate.
Zvabuda pachena sezvagara zvichingohurudzirwa nebato randinotungamira Democratic Party the DP kuti bumbiro ra2013 iro chibvumirano chakaitwa namapoka matatu muZimbabwe anoti MDCT neMDCM neZANU-PF ndivo vakabudisa chinyogwa ichocho ndokubata vanhu kumeso. Vakati ibumbiro ravanhu risiri kubatira vanhu zvira mapoka matatu. Ndosaka iko zvino taona vari kuita nhandasure vachibvisa zvavakamboisamo vachiti ndozvakabva kuvanhu. Iko zvino tiri kuona zviri kurudunurwa kutamba nhodo neshoko ravanhu. Ndingati ndoshoko rokutanga randikuda kuti ndiise mudariro.
Zvachiri mumhanzi munoti iwe nemashoko ataurwa pamwe nekupasikwa kwebhiru.
Vanhu vakamirira vanhu maparlamentarians namasenators. Vanhu ivava vavari vaviri vanoinda kumaconstituencies avo votaura vozuwa vobvumirana vovonesana vozodzoka kuparliamendi. Umwe noumwoti inini kwangu vanhu vanoti. Saka zviri kuitika kuparliamendi ndo zvido zvavanhu vomuZimbabwe. Saka kuti titi zviri kuitika izvi hasati zviri zvido zvavanhu vomuZimbabwe ndofunga tinenge tichinyepera. Saka zviri zvichitoreva kuti ivavava maparlamentarians namasenators pavanenge vachitaura kuparliamendi kuti titi havasiri kumira here zvido zvavanhu, maybe vazembe vanokwanisa kutitaura ipapo kuti havasiri kumirira here. Kavasiri kumiririra vanhu, chii chinofanira kuti chiitwe?
Dr Zembe, pindurai tinzwe.
Pane kushaya zivo kuri kuitika nokuti bumbiro renyika rinofanirwa kubva kuvanhu. Haribvi muparamendi, haribvi mumamemba eparamendi. Nokuti mamemba eparamendi anomiririra vanhu pane zvavanenge vaisa mudariro vachinda kusarudzo dzokuumba hurumende. Uyezve pabumbiro, bumbiro ndiro rinosika dare rinonzi paramendi, kwete kuti paramendi yosika bumbiro. Saka ipapo pane kusahwisisa kukuru. Ndosaka vamwe vachitofungidzira kuti Zimbabwe ine bumbiro, izvo haina. Nokuti inonzi bumbiro itsika yavanhu vanenge vachiisa zviga zvavo savanhu vanenge vakasununguka kubva kuutongi hwoukambi hunenge hwakaitiwa. Saka ndo nyaya iyoyo isingazwisisiwi.
Tinzwe kuna vachirumhanzi nokuti vamwe vari kutopembedza bumbiro remutemo iri vachiti raita zvido zvevanhu nokuti rawedzera zvigaro kumadzimai muparamende nekune vechidiki.
Ndizvozvo chaizvo ndinoda kuti ndiwirane bhijanana navaZembe kuti zvinoda nzidziso kuti vanhu vazive kuti chinombonzi bumbiro romutemo chii. Izvozvo hazvisati zvasvika kunyatsokumwirira kuvanhu vomuZimbabwe. Zvinoreva kuti maparlamentarians edu namasenators edu vanofanira kudzidzisa vanhu. Ndochiita hangu fast track pachirungu. Nyaya yokuti Zimbabwe inoda kuti madzimai awande muparliamendi, inoda kuti vana vechidiki vawande muparliamendi, ngazvikurudzirwe izvozvo. Nokuti umwe noumwe une mawishi zake, mavonero ake kumadzimai nokuchidiki.
VaZembe, kunevo vamwe vari kuti nyaya yekuti bumbiro rinonzi rinobva kuvanhu inyaya inogona kunetsa nokuti hapana pamunozombofa makawirirana.
Chinodiwa vakandemiri igwara rinotsigirwa navanhu. Gwara vanhu veZimbabwe vakatotaura pakaitwa ongororo netsvakiridzo yokuti bumbiro rinonyogwa navanhu rinofanirwa kubuda negwara ripi.
Vachirumhanzi, kune vamwe vari kuti kuwedzerwa kwezvigaro muparamende hakuna zvazvinobatsira nekuti masimba anongoramba ari kumaoko emutungamiri wenyika kwete muparamende. Munoti
hakuna musha usina baba vanotungamirira, hakuna danga risina bhuru. Ukanzwa munhu woti bhuru harishandi mudanga, munee watorashika. Hakuna kambani isina chief executive officer. Hamugoni kungoita mvenge mvenge pamusha, paorganization, paklabhu kana muchechi chaimo chaimo. Kuna naAmerica kwamuri vajonga kandimire. Trump aiva nemitemo yake saexecutive president. Uyiwo nhasi wauya Biden akuchinjavo saexecutive. Ndozvazviri, hazvifani kutishamisa. Kana vane shungu dzokuda kuchinja zvinoitwa muZimbabwe ngavavhote gwena vanhu vahwine. Kana vasina kuhwina, ZANU-PF icharamba ichiendera mberi ichiita zvido.
Avo vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. munhau dzemutambo. Zimbabwe yadoma chikwata chemawarriors chichatamba nebafana bafana ekusouth africa mumutambo we 2022 world cup qualifier. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi chaunganidzwa kuti chitange gadziriro kunyange hazvo mutambo neSouth Africa wabviswa muna chikumi kuendeswa muna gunyana. Chikwata ichi chine vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba, Tino Kadewere, Knowledge Musona, Prince Dube, Ovid Garuru, Kama Billiard na Marshall Munetsi, avo vari kusimudzira zita renyika zvakasimba vari kunze kwenyika. Mutambi mutsva muchikwata ichi ndee Brandon Galloway, uyo anotambira Luton Town muEnglish Championships, uyo achangobva kupiwa pasipoti yeZimbabwe pamwe naAdmiral Muswe weWycombe Wanderers, uyo akapedzisira kutambira Warriors kare. Vamwe vatambi vashevedzwa ndeJordan Zemura, Tendai Darikwa, Teenage Hadebe, Jimmy Dzingai, Perfect Chikwende, Tabani Kamusoko na Tafadzwa Rusike. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno Arius Banda, King Nadolo na Carlos Mavuruma vapiwawo mukana wekuve muchikwata chemakundano akakosha aya. Manager weMawarriors vaWellington Pandare, avo vanga vachitaura nevatambi ava pamwe nezvikwata zvavo, vanoti vari kuona Zimbabwe ichikwikwidza zvakasimba kuenda kuWorld Cup kuQatar uku.
Chavakomana vanoda kuratidza ukochi munyowani kuti aiwaka. Hazvina basa kuti makochi akachinja, but iwewe uripo wacho tinokuhwinira. Aiwa, World Cup tomboendawo chete, kwatasvika tinenge tasvika, asi chikuru kuti timboendawo.
Vamwe vatambi vashevedzwa zvekare ndeMartin Mapisa, Talbot Shumba, Divine Lunga, Onesimo Basera, David Moyo, Nox Mtizwa na Terence Dzukamanja. Kunze kweSouth Africa, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana neEthiopia. Gungano iro nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaObet Musungo vanoti Warriors anokunda.
Ghana takairwa kakawanda even kuAfrica Cup of Nations, saka there's the best chance kuti tokwana qualify this time. South Africa, ah, kuno kutovadya.
Warriors akatobudirira kare kuenda kumafinari e2021 Africa Cup of Nations, ayo vaive mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana neZambia. Asi vari kurwira kupinda mumakwikwi ekupedzisira eWorld Cup kuQatar kekutanga kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ogununʼuna nekuwandudzwa kwakaitwa bumbiro remitemo yenyika. Hurumende inoti Zimbabwe yasimbaradza urongwa hwayo hwekukwezva vekunze vanoda kuuya kuzotanga mabhizimusi munyika. Asi vemabhizimusi vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zviri kubva kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika.